ndinonzi Runesu Masomere muira gumbo chaiye musambiri wakakwana asi ndino mudzidzisai neshoko ndinosenza parerwe rudishanirirwe zvino zvandinosenza parudishanirirwe tinenge tichidanidzira matikiti zviya vanhu vachikwira chitima zvino totanga kuti Shabani dayataya kubani kubani chamumvuri Adam sikashambe dosti mikicha hogo haprosisa maburo wiribisi gweru totanga zvetichinda selukwe mambo wawandara surprise gini faulo lindas gweru tichidana tichidero zvino vaya vanofanira kuinda vangakangwa ngwa vanoinda togodanidza zvetichiti gweru harimoni branded asinare ndiva rinziretira lapanzi maini hiro gobo mvuma fiyo fiyo hunguru nyumbe badza fuluzibeki chatsuwetsi eli mudhuzi muto kapota zvino towana zebesi rinodzira ikoko kunonzi jubeke vakuru vedu vati janisubeke beti biriji chomunanga number 3 weru number 4 number 1 mwenezi biriji mwenezi ofisi rutenga muzhanjire Beni Buruva runde chivaka ngundu mseva. Muzidziwa. Jeke maringiri mandambiri mandisidza sese. Jaka joniseni chibikirini kibati nyajina. Mamopo. Kamaroni kutaura zapera mchikaranga. Biri kirieri kutaura pa 4 Myra and Fort Victoria. Sino ndiko kulewa kuti. Vose vanofanira kuziva nzvimbo dzavo vangazoziva nenzira iyoyo yatinosevenza nayo paRudishan Railways. Ini ndini Runesu Maridzambira musambiri inogara vaFort Vic. Hapachina umwe kuda uripo zvake hamenewo zvazo. Hakuna mudzimba unosha umwe. Vose vanongoziva izvozvo. Asi ini ndipo paninogara ipapo. Mose nyange muchinzwa vo vane nzeve dzokunzwa vanofanira kuterera mashoko iwawo.